Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vauza Studio 7 nhasi kuti vakatora danho iri mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vange vasiri kubayiwa nhomba yeCOVID-19 nekuti vainge vasingafariri kumira mumitsese yakareba mumakirinika nezvipatara zvekanzuro.
Kare taiti vanhu vaienda kumakiriniki apedo ekanzuro vachinobayirwa ikoko, asi takaona kuti vazhinji vanga vasingazouya kumakiriniki nekuti vaiti makiriniki kuri kuzarisa, vachitiwo pamwe vanonge vakutotya kutozobatira chirwere ikoko kutoti kune kwavaungana vanhu. Saka takaona manambers edu anga asiri kufambirana sezvatida kuita, sezvo ndizviya kuti tinoda kupfuura kuti tiite inonzi herd immunity, tinoda kuti tibaye vanhu at least 60% yepopulation. Saka takazoti nehurumende ngatipindei kuvanhu, ngatiendesei chirongwa kuvanhu kwete kuti vanhu vauye kuchirongwa.
Dr. Chonzi vati chirongwa chavo chekupinda munzvimbo dzinenge dzine veruzhinji chiri kufarirwa zvakanyanya nevagari vemuHarare.
Vanhu vari kutambira chirongwa ichi zvakanaka nekuti chirongwa chiri kuendesa atoti maservices kuvanhu. Saka vanhu vanozvida, ndo zvatinoti hatidi kuunganidza vanhu ngetoa tiende ikoko tinosangana nevanhu vari mumacommunity avo, saka vari kuzvifarira chaizvo. Uyezve kumakliniki kwedu kuhongu tinogona kusvika mamwe makliniki aine mitsetse nekuti iyezvinezvi murungu unowu kune wevhi nyowani nekuti vanhu vakawanda vari kutestwa ende vanhu vakawanda neomicron vanhu vakawanda vari kuita positive, saka vari kuuya kuzobayiwa vati wandei. Saka mumakliniki mogona munhu amune mitsetse, asi mitsetse yacho itori mishoma maringe nekuti tiri kuenda kupi kuvanhu kumacommunities.
Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vati vatambira chirongwa ichi nemufaro sezvo vaitadza kunobayiwa nhomba nekuda kwemitsetse inogara yakareba mumakirinika.
Ndaigara ndichipopota nenyaya iyoyo yekuti kana zviri zvemisangano zvemavhoti hurumende inotora nhingi basa iroro vachienda naro kuvanhu, asi iri revaccination vaiti vanhu ndo ngavauye kuvaccination. Saka apa zvekutofamba papa sitombonia kana q zvavanga vakaisa centralize kwaigara kwakazara vanhu vaitomuka na 5 AM apa izvezvi ukaenda pasi pamufakosi wakutonopuwa jebhi rako waka pasina q.
Vachonzi vakurudzira vagari kuti vabude neuwandu hwavo kunobayiwa vachiti izvi ndizvo chete zvinokwanisa kudzivirira vanhu kubva kudenda iri. Dr. Chonzi vatiwo vanhu vanofarira kungwarira panguva ino yezororo vachiti ndiyo nguva inowanzobatwa vanhu vakawanda neCOVID-19.
Saka hungu yezvinezvi tine omicron ndiyo yaanyanya kuwanda muno, saka vachabhohwa kuSouth Africa vachawanda. Vachauya kuzovhizitawo vachibhohwa kunana Botswana kunana chii vanenge vawanda. Isusuwo tine vedu vanenge vachibva kudzimwe nyika dzakasiyana siyana kunana UK kunana chii, vamwe vacho vanogona kunge vaine zvirwere vasati vaane masymptoms vachiuya kuholidhi. Kana vaya kuholidhi havazogara nzvimbo imwe chete nekuti vamwe vane makore vasina kuuya, vanenge vachifamba. Saka mukufamba kwavari kuita hatizoziva kuti vari kuita here zvatinoti vaiti zvekupfeka mamaski.
Vati kanzuro yavo inotarisira kuzadzisa chiga chehurumende chekubaya vanhu 60 kubva muzana zvevagari vemuguta pakupera kwegore rino, vachiti vakatadza kuita izvi vachazviita munandira gore rinouya. Hurumende yakazivisa kuti vanhu vapfumbamwe vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu churu chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu vafane chirwere ichi vava zviuru zvina nemazana masere nemakumi maviri nevasere, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana mana nevana. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni 4,091,656 nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni 4,091,656 nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vava mamiriyoni 3,060,692, kana kuti 3,088,672. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.